Africa Center for Disease Control.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 19 Gumiguru October 2021 makaterera kustudio 7 yepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Chanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Banga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika hweZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yecovaccine vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yecovid-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanoongorora zvematongerwo enyika vanonzi vari kukashamadzwa zvikuru kuona kuti mugwaro rakabudiswa nehurumende nezuro pamusoro pevanhu vachasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Elena Doan hapana mapato anopikisa kana masangano akazvimirira. Amai Elena Doan vakasvika muZimbabwe nezuro kuzoongorora nyaya dzezvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru mubato reZANU-PF pamwe chete nemabhizimisi avanodyidzana nawo. Amai Doan vanga vachitarisirwawo kuongorora nyaya yekuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Bepanhau reNewsday rinoti gwaro rabudiswa nehurumende rinoratidza kuti amai Doan vachasangana chete nemakurukota ehurumende, vakuru veReserve Bank of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission naJustice Luke Malava. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipodendere vanoti havaoni kuti rwendo rwaamai Doan rune zvarichabudisa sezvo United Nations pachayo isina simba rokubvisa zvirango izvi, vachiti zvirango izvi zvakatemirwa neAmerica pamwe nemadzisawira ayo anosanganisira Britain nedzimwe nyika muEuropean Union. Muzvinafundo Dendere vanoti amai Doan vanozivikanwa zvikuru pamusoro pengororo dzavanoita munyika dzinotyora kodzero dzevanhu dzakaita seVenezuela, vachiti izvi zvinogona kukonzera kuti vakatemerwa zvirango muZimbabwe vasawana mukana wekumbotererwa nenyika dzakatemera zvirango izvi.
Mumiririri werimwe sangano reUnited Nations vanoitwa ivo Mushare Doan vauya kuZimbabwe vachida kunzwisisa nenhau yezvemasanctions. Chekutanga chakakosha kunzwisisa ndechekuti ivo havashandisi United Nations an official organization yetinoziva, very appointed through zvekunana Iran. Izvi zvakakosha pakunzwisisa nekuti zvinoita kuti tizobatsirikana kana tichida kuziva kuti maoutcomes ekushanya kwavo achange akamira sei. Zvakadaro hazvo zvakakosha kuti kuve nevamwe vanhu vekunzi vanokwanisa kuuya vachitaura nevakuru venyika. Zvakakoshawo zvekare kutova kutaura nevari kuopposition kuti vanzwisise kuti masanctions ari kubatirira sei vanhu munyika, asiwo kuti hurumende inokwanisa kuita sei kuti zvirango zvacho zvibviswe, nekuti pane mhiko dzinofanira kugadziriswa zvakataurwa nenyika dzakaita sanaAmerica nanaUnited Kingdom kuti kana izvo zvisina kugadziriswa masanctions haazobviswi. Pane izvozvo United Nations haina simba rakanyanya nemachoices anoitwa nanaAmerica nanaBritain pachavo. Takarai tazviona kuti dzimwe nguva UN inoti nyika ngadziite zvakati, asi kana nyika hombe idzodzo dzisingadi hapana zvinogona kuitwa.
Kana United Nations isingakwanisi kuchinja maonero enyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe maererano nenyaya yezvirango, tingati chii chiri kudiwa neUnited Nations apa?
Mwanyira mwende kuti vanenge vachida kuti pave ne pressure inogona kuiswa nekuti vanhu vari kungotaura nezvazvo. Nyangwe zvazvo United Nations isingakwanisi kuchinja zvino pachayo, asi mwanyira mwende kuti vanenge vachiti mareports iwaya anogona kuzobatsira kushandura pfungwa dzevamwe vanomiririra America ku United Nations. Asi ava mzvare Johan Warkuya vane history yekunyora zvakawanda panhau dzemasanctions munyika dzinovaiolata mahuman rights kufanana neVenezuela. Saka ndinoona kunge zvinotogona kukonzeresa kuti nyika hombe dzacho dzibatsachoti hatichomboteerere munhu wezvachose.
United Nations yakambotuma imwe nhumwa kuZimbabwe, amai Anna Tobajuka. Zvakabatsirei?
Onera mudzi kuti amai Tobajuka yakabatsira iyaye Operation Mramba Tsvina. Yakanyanyisa kubatsira nekuti zvinhu zvaibvumiranwa nevanhu veruzhinji kunyika, kunyanya idzo dzinyika hombe. Asi kana takutaura nyaya yemasanctions, inonetsa nekuti mari dzinofanira kupiwa Zimbabwe. Malone ende nawe kuti Zimbabwe haina futi zvekare kubhadhara zvimwe zvikwereti zvozotiwo nyaya dzema human rights aya zvinonetsa kuti tingati pane chichabuda. Maonero angu ndeyekuti vangotambisa zvavo mafuta kuuya nekudzokera.
Kana United Nations ikaona kuti zvirango izvi zviri kukanganisa ruzhinji rwevanhu, munofunga ichatora danho ripi sezvo isingakwanisi kuchinja nyaya iyi iri yoga?
Vakaona zvakadaro vanogona kungotaura mareports avo. Ndinoona kunge zvare Donald ndiwo zvavachange vachitaura, asi pachokwadi tinoziva kuti masanctions havatadzisi kupinza mota munyika, masanctions havatadzisi kubuditsa mari yakawanda. Masanctions anongotaurwa kana dziri nyaya dzekubatsira vanhu, uyezve masanctions chaaripo ndechekungovatadzisa kutravela kunze kwenyika kunova yoko kwavanoda kuenda kazhinji. Asi kuti ndingati United Nations ingazokwanisa kushandisa izvozvo kuchinja pfungwa dziye vakaisa masanctions, andioni zvichidaro chingatobatsira matrips avari kuita ekuenda kunana United Kingdom kukuti pavanonosangana nevakuru vekunyika idzodzo kuda vanogona kuita maconversations ekuchinja mazvirango zviri.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa zvematongero enyika paWellesley College muMassachusetts muzvinafundo Chipo Dendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Banga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino kubva pazvikamu zvitanhatu kubva muzana kusvika pazvikamu zvinodarika zvishoma zvishanu kubva muzana, kana kuti 5.1%. Asi hurumende ichiri kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvinodarika zvisere kubva muzana, kana kuti 7.8%. Kunyange hazvo nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuti upfumi hwananga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessings Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze, vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Sekuzwa kwedu nguva nenguva veIMF kana hurumende vanotarisisa zvavanenge vakambotaura kuti nyika ichange ichiwanduka kana kuti ichifamba zvakadini, vachitarisa zvavanenge vachiona munharaunda. Pari zvino tasarirwa nemwedzi miviri kuti tisvike kupera kwegore. Saka zvavanyore kuti munhu anyatsoona kuti tiri kufamba sei, nekuti tauti kupera kwaOctober takunyatsoona kuti mwedzi miviri yasara iyi maringe nepatiri zvinhu zvinogona kufamba sei. Ndinotenda kuti pane zvinhu zvakati kuti zvingaite kuti veIMF vadzokorodze mafungiro avanga vachiita, vaderedze kusumuka kwenyika kubva pa6% kusvika pa5.1% zvavaita.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Pane zvinhu zvakaita seCovid yatakaona iya, Delta variant yakamboti metsenyi ikaita kuti pave nelockdown yakabviswa mwedzi wapfuura. Saka na iyo yo zakare ya kamboti zorerei mamiriro ya ufumu wenyika. Saka izo zo ingawe chinu chaka itakuti chi zorere matarisi gwe kusumika kwenyika. Iwe chinu zakare chino gona kuzorera nyika kumashue maringe ne kufamba kuma jesi.
Munga tana ngura ere ipapo pa dambuziko rema getsi Dr. Kanyenzi.
Magetsi kwa zino awe kutinesei korela fura 2020 nika yakati sumu kei zakati nyanyei niku ya nyanyanya mburanga ya nyona ya asikanya wa sumu za korela fura chaka haba sila janga chini chukuti magetsi kwenyeka anga achuanika zakaita wa makamba ni asumuke zakaita kuti we Confederation of Zimbabwe Industries va ungorore kuti capacity utilization yaka sumuka kubapa kuma 37% ikashuka kuma 47% wachitalisa gorerino kuti yaito shuka 61% maringene kunaya kwa kaita mvura gorerino maringene kuwa nemukana wakati sumukei wekukwenya magetsi waita kuti kwa nikuwa kwa magetsi kwa ngakuri po kutanda kwa gorerino kwa kabatila zakare kuti kupawe ni tarisiwe kuti ufumu wenyika usha nge uchifamba zakanaka niko zino pane zime nyaya zakare mafambisi we emari ze musika we Dutch auction
chii chiriku itika pa musika pa chiriku pa kuti pave ni kugeda geda kwe meno mnyaya zezo ufumi
usadra mashure kwe mari inenge ya winwane vanendeva ne mabiz anenga wina zaita kuti pawe ne nedambu zikoriliko kwa zino raita kuti haro market isumuke zakanyanya tichitarisa zakare ku kuda kuwandutswa kwa business takatarisana ne kisimusi zvaita kuti kushandiswa kwe foreign currency mari yekunze isumuke chose maringe zvakare nekugadzirira kurima mwaka uno wa 2021-2022 zvinochireva kuti mari yekunze iri kudiwa zvakanyanya asi iripo iyoyo haikwani kuti ifande ipate vanhu vose vari kuda mari iyoyo saka nokudaro ndofunga ndo zvinhu zvaita kuti ivo vatidzorerei mumashure matarisiro avanga vachiita sokuziva kwedu zvakare nematarisiro anoitwa kuti nyika ichafamba sei zvinofamba nemaassumptions anenge achiitwa maassumptions avari kutarisa ndingabvumirane nawo okuti zvingangoti dzokei kumashure nekuti tinonyatsaona kuti mwaka uno wekupedzisira kwegore zvinhu zvamboti dzokerei kumashure
nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanotungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hurumende inoti zviuru nezviuru zvevanhu vakabayiwa kamwe chete mushonga wenhomba weCovid-19 unonzi Covaxin unobva kuIndia vatangidze kubayiwa mishonga wenhomba patsva vachishandisa imwe mishonga yeCovid-19 iri munyika. Hurumende inoti izvi zvakakonzerwa nekutadza kwayo kuwana imwe mishonga yeCovaxin kubva kuIndia mukutanga kwegore rino. India yakabatsira Zimbabwe nemishonga yeCovaxin iyi inoita zviuru makumi matatu nezvishanu 35,000 asi mamiriro akaita zvinhu muIndia ave kutadzisa kuti nyika iyi iwane mishonga yekuendesa kune dzimwe nyika sezvo iyo iri pakati pematambudziko makuru ekurwisana nechirwere ichi mukati mezvizvarwa zvayo. Tabata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Frank Guni kuti vatiudze kana pane zvekutyira mukuvhenganisa mishonga yenhomba iyi.
Pari zvino hatisati tava neumbowo hunotirakidza kuti kana nhomba dzeCovid-19 dzakasiyana-siyana dzikasanganiswa dzinogona kukanganisa miri. Umbowo hatitori nahwo hunotirakidza kuti dzimwe nhomba dzine simba shoma dzinotozoda kututsirwa nenhomba dzine simba rakawanda somuenzaniso. Vanhu vakabayiwa Johnson and Johnson yamainzwa pakutanga ichinzi inongobayiwa Jackson rimwe chete unobva wakwana. Iye zvinezvi ongororo dzatiri kuita kwapera mwedzi mutanhatu dzaakutitaurira kuti vanhu vese ivavo vanofanira kubayiwa either imwe yechipiri Johnson and Johnson kana kuti vachida kunyatso simbaradza masoja miri wavo vanofanira kutora nhomba yePfizer kana yeModerna. Izvi zvinoita kuti masoja emiri wavo avandudzwe zvakapetwa kune mazana mashanu zvinobatsira kuti miri yavo inyatso simba zvakanaka. Saka hapana zvapo zvatachaona pari zvino zvinogona kukonzera njodzi kana vanhu vakasanganisa nhomba dzeCovid-19. Asi zvinenge zvichida kunge zvichiitwa zvichiongororwa kuti mune remangwana vanhu ivavo utano hwavo hunozoramba hwakanaka here.
Kana munhu akambobaiwa kuvaccine achitanga patsva sezviri kukurudzirwa nehurumende, hazvizonetsi here sezvo munhu uyu achizopedzisira ava kubaiwa nhomba katatu?
Kana vanhu vakabaiwa nhomba yekuIndia iyo vakazopiwa dzimwe nhomba itsva dzavanozopiwa semuenzaniso toti vabaiwa Sinopharm yekuChina kana kuti vazopiwa Johnson Johnson kana kuti vazopiwa imwe zvayo nhomba kana Sputnik yokuRussia, vanhu ivava vanenge vatobetsereka zvakapfuura kupfuura avo vakangobayiwa Sinovac yega kana kuti vakabayiwa Covax yega. Nekuti pavanozobayiwa dzimwe nhomba majekiseni avo maviri eimwe nhomba, zvinenge zvaakureva kuti vatova nerimwe jekiseni retatu, kureva kuti masoja emiri wavo atosimbaradzwa zvakapetwa. Hazvina njodzi yatataona pari zvino, zvinogona kutova paya tingati muchirungu advantage.
Chii chinofanirwa kungwarirwa nemunhu ari kuchinjanisa mishonga yenhomba?
Chatinokurudzira vanhu vanenge vakuzosanganisa kana kuti kuchinja nhomba, chikuru chatinovakurudzira ndechekuti vanofanira kunge vachitaura nana chiremba wavo kana namazvikokota kuti vaongororwe kuti miviri yavo inogona kutambira here nhomba idzi munguva yakadii. Semuenzaniso tine nyika iri kudhuze nekuno kuAmerica, Canada. Canada vanhu vazhinji chaizvo vanosvika kuma 60%, vazhinji vavo vaingosanganisa vakapiwa nhomba dzakasanganisa sanganisa. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca, vakazobayiwa Johnson and Johnson, vakazobayiwa Moderna, umwe akabayiwa AstraZeneca neModerna, zvaingosanganiswa sanganiswa. Asi hatisi kuona dambudziko pavanhu ivavo nekuti nhomba zhinji idzi dzinongoshanda zvakada kundofanana.
Pane mushonga wenhomba unonzi uri nani pakutsipa kwevaccine here?
Tatava neongorori yakakwana kuti nhomba ingaashandiswa kutsiva Covax kune avo vakabayiwa imwe chete vasina kuzowana mukana wekubayiwa jekiseni ravo rechipiri ndeipi, nekuti hatina ongorori yakakwana kubva kuIndia kwaunogadzirwa mushonga uyu. Saka naizvozvo tingangoti kurudziro yatingapa vateereri ndeyekuti kana waakunosanzura kana kuti waakunotora dzimwe nhomba patsva, zvakakosha kuti utaure nachiremba wako achiwo kuti aone kuti angakupanga zano rakadii, sezvo chiremba wako ndiye anenge achinyatsokuziva utano hwako pamwe chete newe, sezvo kurapwa kwemunhu iri partnership pakati pachiremba nemurwere.
Asi Dr. Aguni, kana munhu achichinjanisa mushonga wenhomba anenge achingodzivirirwa zvakakwana hake here?
Kana munhu akachinjanisa nhomba sezvandambotaura, vamwe wacho vanenge vatova nemukana wakakura wakakahadzika kana kuti yatingati muchirungu advantage, nekuti anenge ane nhomba nhatu pane mbiri.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari paRunare muWashington DC neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Nepfenyuro yeZBC inoti sangano rinoona nezvemitambo yenhabvu reConfederation of African Football rarambidza kushandiswa kwenhandare yeNational Sports Stadium panotamba zvikwata zvenhabvu zveZimbabwe nezvikwata zvekune dzimwe nyika kusvika nhandare iyi yagadziriswa zvose zvayakaudzwa kuti igadzirise. Nepfenyuro yeZBC yakare inoti vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vazhinji havana pekugara pachikoro chepamusoro ichi, izvo zvavaikukanganisa zvedzidzo dzavo. MuNewsday hurumende inoti haichadzingi mabasa vanoshandira hurumende vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19, ichiti izvi zvichaitwa pakupera kwegore. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masterase Studio 7. Nakomana nyaya yenyika yedu iri kutyisa. ende munoziva kuti apererwa tichazotonyatsoita sei. Munoziva here kuti Zimbabwe iri kutorwa nemachina. Takanyatsogara kutandavara kupfunya chisero kudai soto. Because iye zvinezvi zviri kuitwa naprezidendi kunyarara kuvanhu vachingonotorerwa minda yavo zvinhu zvavakatosainira vanhu vane chikwereti kubvira chakasiyiwa naamugaba ngazvibude pachena chikwereti ichi kana zvezvokubhadharwa zvobhadharwa pane zviri kuitika iye zvinezvi iye vari kupohwa mamiriyoni mamwe vari kupohwa vari kudonoterwa vasingagoniwo kudzosera chikwereti chekuchana chakabvira kudhara machaina aya kusvika achitora panda pese vari kuziva pavakatsika. Oh, Zimbabwe yaenda nemachina ndikutaurirei. Kana vanhu vakasangwarira izvozvo izvova. Hapana chiri kubuda. Hongu tingati zvedu mukomana pangaapinde ngaasi mukomana ari kuzosangana nezvakaoma. Chera akapinda, ari kusangana nezvakaoma. Zvinhu izvo ngazviongorore kuti wai machina aine simba rekupinda mumisha yevanhu achitora. Chokwadi ndio chiri pachena manje. Chisiri kuda kuburiswa apa.
Uya kana zvokutupai jamisa hei ari kuda zvo uyu mutungamiri uyu akatorasika njere uyu akatorasika njere ana zvaanoziva uyu nyika ino mwana weZimbabwe as long as he is citizen of Zimbabwe yaliable kuva mutungamiri wenyika asi iyi kunenge yekuti yemurwirirwa zvavo kwavakaita kupfumi rwenyika vachiisa mumaoko avo vega. Ndo saka muchiona vachi vachiramba vakangonangananga nechinhu nezvigaro vanotoziva kuti hapana chavari kuburitsa vanhu vaya but vanoziva kuti vakangobva pachigaro ipapo hapasisina zvinhu zvavo zvose zvavakaita kuzviziva mapurazi mapurazi chiitiwo 77 nevana vasati vazvagwa zvikuru zvavo zvazvo zvabva zvine mapurazi asi munhu isusu veri zvinhu tiri kutambura kubva patakabva kumaelections avakatibiraya hapana kana chinhu chaitiwa namunangagwa chinobatikira kunze kwokubira maelection chavakaita chaicho chaicho hapana hativhunei 2023 ari kusvika vanhu vezimbabwe vanoitsika vatambura hama dzangu.
Makadiko muri vezimbabwe makadiko vashamarati westudio 7 ofara nenhau dzakanaka dzekunotipa nindodo kuti muudzewo vana komisha unana monzorawo kuti zvavari kutaura zvekuti hanzi maelections haashandi kutaura namunangagwa ndokunoshanda ndodo kuti muzive kuti ZANUPF haisi Zimbabwe. Munangagwa haisi Zimbabwe. Munangagwa haana kusike munhu muZimbabwe. Maakutifarisira ziyai pekugumira maopinda nemwenje mudziyo. Apa mosapotana nezanupf kuti aitodo kupa munangagwa dzimwe 5 years dzekuti atonge nekuti nyika iri kubudirira. Musataure zvinhu zvinonyadzise kudaro nezvinhu zvinogumbure kushungudze vana weZimbabwe kupe hasha kuvana weZimbabwe. Zvizamei munyatse kuone hunhu hwevanhu muZimbabwe kana nezvitende zvemunotemba zvichapera.
Ko chiri kuramba chakavharirwa mabhodha chiiko? Mabhodha ari kuramba akavharwa kusvika rini? Ko mabhodha acho akangovharwa kusvika rini? Mamwe dzimwe nyika dzakavhura mabhodha, iro redu racho iro ndiro rongogara rakavharwa. Wai vanhu vairaramawo nekunotengesa nekutenga nokutengesa vanochirarama sei? Akomana, hamunawo tsitsi here nevanhu vari kutambura kuti mumwe munhu anoshaya chekudya chaicho, mumwe munhu anoshaya chekudya kuti opei vana, mumwe munhu anoshaya mari yechikoro, vana vazhinji vavachaende kuchikoro nenyaya yekushayiwa kwemari. Vanhu vorarama sei? Mari dziri kutambirwa hadzikwani kana chinhu, saka vanhu vorarama sei? There is something which is cooking behind. Nokuti kuvharwa kwemabhodha hakungovharwe nje, pane zviri kuitika. Saka munoda kuramba muchibhenefita imi michete. Kuwamwe vanhu voita sei?
Ivo vari kuti havagone kuita sarudzo, asi makatarisa mai munangagwa kutaura kwatiri kuita izvozvo vari bhodha chikafa vakaunganidza vanhu vasvika zvokuma 400 vano vechikoro vakatarisa vakabva kuchidodo kubhodha izvozvo vari kanyemba vari kungounganidza vanhu but upedza kuti havakwanisi kuita mabielection vanongoida kuti zviite sei. Zvaanoita munangagwa zvinopfuura, ngatirambe takasimba zvinodarika. Ndini Stephen Kudande.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai vatereri ve Studio 7. Ini ndini Mike Hove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connections. Nasi Maneru na 8pm. Mchirongwa cha nasi, tirukutarisa zvirongwa zviri kutungamirwa neve chidiki. Zvakanangana nekusimudzira vagari vekumaruwa munyika. Chukuzeyawo zvekare neve chidiki. Nezvezuva International Day of Rural Women. Rinocherechedzwa pasi rose musi wa15 Gumiguru. Nechinangwa chekukoshesa kusimudzirwa kwevanasikana nevanhukadzi vekumaruwa pasi rose. Muri Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi. Muine ni Mike Hove, Nasi Maneru na 8pm.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. General Colin Powell avo vakava munhu mutemo wekutanga kuva gurukota rezviri kudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vakashaya nemuvhuro mushure mekurwara nechirwere cheCOVID-19. Mutungamiri weAmerica ava Joe Biden vakati mireza yeAmerica ichagara yakadzikiswa zvishoma kusvika musi wa22 Gumiguru senzira yekuremekedza vaPowell. VaPowell vange vave nemakore makumi masere nemana. General Powell vange vari mumauto kwemakore makumi matatu nemashanu uye vakavasa chigaro wemauto ose kana kuti Chairman Beck Joint Chiefs of Staff kubva muna 1989 kusvika 1993 pasi pehurumende yava George H.W. Bush baba vava George W. Bush uye vakashandawo muhurumende yava Bill Clinton. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na Dr. Moses Rumano pamusoro pava Colin Powell.
Dr. Powell wanorangarirwa iwo sa Secretary of State uye se mutungamiriri wemauto munyika yeAmerica. Semunhu wechitema, munhu akakwanisa kumiririra rudzi rwechitema kuti tinokwanisa kuita mabasa epamusoro-soro.
Tinoona kuti vari kunzi ivo vashaya kubva kudenda reCOVID-19 kana kuti zvimwewo zvazobva padenda reCOVID-19 kunyangwa vanga vakabayiwa nhomba iyi. Mungaone izvi zvichizodzora mashure here nyaya yekurwisa denda iri?
Handione zvichidzora kumashureba kurwisana nedenda reCOVID-19. Majekiseni anobayiwa aya ekudzivirira aya kana kuti mavaccinations akafanana nesafety belt remotikari rinobatsira kudzivirira. Hazvirevi kuti ba munhu akaita tsaona haachafe bane bhande, asi zvinodzivirira. Ndinoona inini kuti washoma wari kushayika wanenge wakabayiwa vaccination yeCOVID-19. Saka ndinoona zvisingadzotsere mumashure urongwa hwekuti vanhu vabayiwe mavaccinations muno muAmerica anodzivirira chirwere cheCOVID-19.
Tichiona kuti ndivo zvakare vechitema vakange vakabata chigaro chamataura ichi cheSecretary of State munguva yapfuura yava George Bush. Izvi zvinozowanikwa zvichiremekedzwa here nevechitema munyika ino yeAmerica nepasi rose?
Izvi zvinoremekedzwa chaizvo nekuti wakashanda kushanda kwakanaka panguva yavo wari Secretary of State wachishanda navaBush. Saka zvinoreva kuti watema wanoona muenzaniso wekuti mumashure umu kuna ana Dr. Powell wakamboita basa rekumiririra nyika yese yeAmerica. Saka ndinoona zvichisimudzira vanhu verudzi rwechitema kuti wave wasingatarisirwe pasi asi vanoshuvira kuita zvakanaka munyika ino yeAmerica.
Kuku Afrika vangarangarirwe sei nyanya kuZimbabwe?
KuZimbabwe vanorangarirwawo semunhu anga ari mutungamiriri wemauto uye semunhu anga ari Secretary of State munguva yava George Bush. Wakashanda zvakati simbararei pane nyaya yavairwisa yechirwere cheHIV AIDS panguva yavo. KuAfrica vane basa ravakaita panguva yavo iyoyo, zvakasimudzirawo uye zvakapa kuti vanhu vanzwisise pamusoro pechirwere cheHIV AIDS uye nerubatsiro rwavakapa zvekare kuAfrica.
Avo vange vari Dr. Moses Rumano vari parunare na Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemadhokodheya enyika inoti hapana chinofanirwa kutarisirwa kubuda mukushanya kwenhumwa yeUnited Nations kuZimbabwe. Bhanga reInternational Monetary Fund radzikisa zvikamu zvarinoti upfumi hwenyika yeZimbabwe huchakwira gore rino. Hurumende inoti vakabayiwa nhomba imwe chete yeCovaxin vatange patsva neimwe mishonga yenhomba yeCovid-19 iri munyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvino zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. ini jini tanono kawande jiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.